vachitaura nestudio 7 sachigaro wemedia institute for southern africa vagolden maunganidze vati sesangano ravo riri kukurudzira vaemarson munangagwa kuti kumbunyikiswa kwevatori venhau sezvaiitika pautongi hwavarobert mugabe kusadzokorodzwe vamaunganidze vakurudzira mutungamiri wemutsva uyu kuti bumbiro remitemo yenyika iyo inopa kodzero kuvatori venhau riremekedzwe
isusi nyika zimbabwe tinoda kukurudzira mutungamiri wedu wenyika vaemarson munangagwa kuti vaite ndiyo nyika muve neutongi hwejekerere kwatiri sevatapi venhau tinoda kushanda tisingasungurudzwi uye kuti tisambunyikidzwa mukuita basa redu sezvakaingoitwa mumazuva emutungamiri achangosiya basa tinokumbirisa kuti mitemo inombunyikidza vatori venhau yakaita seifa nebroadcasting services ibve yangoraswa kutaura kudai mitemo iyi ingadai isipo zvachose dai bumbiro redu remutemo wenyika rairemekedzo
mumwe mutori wenhau anoshandira muHarare muzvare ana chibhamu vati vari kutarisirawo kuti mitemo yakadai seipa neposa idiswe sezvo vamunangagwa vakataura zvebudiriro yenyika pamwe nekuremekedzana muzvare chibhamu vatiwo vane tarisiro yekuti marezinesi ekutepfenyuranawo apiwowo kumunhu wese anokodzera
ini semutori wenhau ndinotarisira kuti purezidendi vedu vanyowani vaemarson munangagwa dai vakakwanisawo kushandura mitemo yakaiswa munguva yavamugabe yekudzvanyirira vatori venhau tinoona kuti pakushanda kwedu mitemo yakaita seipa neposa inotidzvanyirira zvikuru hatikwanisi kushanda basa redu takasununguka uye tinoona kuti panyaya yemaradio stations mazhinji aripo angori state owned or the people are pro zanu pf hatina maindependent radio stations saka taikumbira tikaona macommunity radios anoitwa on nevanhu vari independent kuti nhau dzinyatsowanikwa dzichipakurwa dzakasununguka
vakumbirai mafunda mumwe zvakare mutapi wenhau vatiwo apo nyika iri kupinda muutungamiri hutsva vari kutarisirawo utongi hunogutsa ruzhinji kusanganisira kuti vatapi venhau vaite basa ravo pasina kusungwa nekushungurudzwa kunyange zvazvo bumbiro remutemo wenyika rakanyorwa muna 2018 richipa kodzero yekufambiswa kwemashoko pamwe nekuti venhau vashande zvakasununguka mitemo inodzvinyirira vatapi venhau nekukanganisa mashandiro avo ichiripo uye hurumende yavamugabe kusanganisira mapurisa vairova pamwe nekusunga vatapi venhau ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.